Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 9, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosaina mutemo wezidhera unofanirwa kutevedzwa neZimbabwe. Hurumende yeZambia yaramba kupa upocheri kuna vatendai biti nevamwe vashanu vavari kufamba navo. Dzimwe nyanzvi mune zvamatongero enyika dziri kushora hurumende yeZambia dzichiti haisi kutevedzera mitemo yehupotori inoshandiswa munyika dzepasi pose. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasaina mutemo wezidhera wezvirango zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe neAmerica mushure mukuvandudzwa kwawakaitwa nedare reCongress. Mutemo wezidhera uyu unoratidza gwara rinofanira kutevedzwa nehurumende yeZimbabwe munyaya dzeutongi hwejekerere pamwe chete nokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuti pave nokudzidzana kwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Gurukota reZambia rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaJoseph Mlanji nezuro manheru rakati hurumende yeZambia haisi kuzopa upoteri kuna vatendai biti nevamwe vanhu vashanu vavari kufamba navo. VaMlanji vakati hapana chikonzero chekupa vanhu ava upoteri nokuti havasi munjodzi, asi kuti vanodiwa kuti vatsanangure zvinoda kuzikanwa nemapurisa eZimbabwe. VaMlanji vakati vanhu ava vachadzorerwa kuZimbabwe, izvo zviri kukwikwidzwa nerimwe gweta remuZambia mekare vaGilbert Piri, avo vari kubatsira vabiti kuendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva. Umwe wevaviri vari kufamba nevabiti ndigweta rinorwira kodzero dzevanhu vangovizita Mlilo, avo vakaudza Rachel Towe Studio 7 kuti vabiti vakachengeteka zvakanaka mumaoko ehurumende yeZambia.
Mr. Biti intended to travel to Zambia for the purposes of seeking political asylum. His life has been in danger in Zimbabwe, and it is clear that the Zimbabwean government, instead of offering him protection as a citizen of Zimbabwe, has become a threat to his life. So going into Zambia was to seek the protection of another country. He traveled to Zambia, and when he got to immigration in Zambia, he presented himself to the immigration officials and indicated that he wanted to seek political asylum.
What was the response from the Zambian authority when he indicated that he wanted to seek asylum?
Well, we don't know exactly what happened, but it appears that some elements of the Zimbabwean officials got to know about it, and they attempted to abduct him at the border. Fortunately, the Zambian officials were quite helpful, and they managed to get him into the office. To speak to him, there was a big scuffle that happened outside at the border post, and ordinary people and women who were passing going into Zambia helped in ensuring that he was taken into the offices. They offered
zvichakadaro dzimwe nyanzvi mune zvamatongero enyika dziri kushora hurumende yeZambia dzichiti haisi kutevedzera mitemo yehupoteri inoshandiswa nenyika dzepasi pose. Izvi zvinobva mukuramba kwakaita Zambia kutambira chikumbiro chavabetai biti chekupiwa hupoteri munyika iyi. Gweta uye vari nyanji muneza matongero enyika vatapiwa kapurura. Vauza Studio 7 kuti kana urumende ya Zambia isingade kupava bidu upoteri, inofanira kuvaendesa kune imwe nyika kunotsvaka upoteri kwete kuvadzorera kuZimbabwe.
Nyaya vabiti nyaya ino siririsa chaizvo pakuti dzanga dziri shungu dzekuti my elections dzine maonero avaita iwo haana kufamba zvakanaka. Nekudaro vanga vachiedza kuitawo ruzha kuti zvinhu hazvina kuvafambira zvakanaka. But chakanakira demokrasi chinenge chiri chekuti kana munhu achitaurawo zvaanofunga zviri pamwoyo pake, ngaasabva abva apushirwa kubva asakadzwa kana kuzungaidzwa nevamwe vanhu. Ndovangomusiya ataure zvaanenge achida kutaura. Ndo demokrasi yacho iyoyo. Ndona dzimwe nyika kana kutukana vanhu vanotukana, asi hapafani kuzotyisidzirana vanhu kutosvika pakuti munhu atize nyika.
Vaenda kunotsvaka upoteri kuZambia, asi Zambia ikavarambira ichiti inoda kuvadzorera kuZimbabwe. Munofungei nenyaya iyi?
Mutemo chaiwo unoti kana munhu anga apoterwa kune imwe nyika anofanira kupiwawo chikonzero chaafambira kunyika iyoyo kuti akwanise kupotera. Zvakasiyana nemunhu apara mhosva ari kutsvagwa, zvinoreva kuti anozodzorerwa kunyika kwake reextradition. But kana ari munhu atizawo zvaari kutiza, ari kutiza njodzi dzaari kutiza, Zambia yaifanira kungovatambira yonzwawo kuti vanochema nei vonzwa nyaya dzavo pane kudzorera munhu mumoto maari kutiza. Handione kunge zviri zvinhu zvakanaka kuti munhu ari kutsvaga asylum odzorerwa kunyika kwaari kubva.
Ko kana nyika yacho ichiti haikwanise kuvatambira kuvapa upoteri, chii chavanofanira kuita?
Vakaona vasina kupiwa upoteri nenyika iyoyo, zvinenge zvava kutoreva kuti vanofanira kuenda kune imwe nyikazve, kutongoramba wachigogodza pani kusvika waona dhora kuti unovhuriwa. Nokuti kuti utarise kumashure unenge uchiona kuti kune moto, saka unotozongokwanisa kutoti utongonoka rimwe dhoo kusvika waonawo rinovhurwa. Nokuti mitemo inosiyana siyana munyika idzi, asi pamutemo international law vanenge vachifanira kunge vachivatambira pasina kupikisana nezvavari kuchema.
Iyi nyaya iyi pane zvainotidzidzisa here pamusoro penyika dzesadak, zvikuru sei zvakaita sana Zambia iyoyi yatiri kutaura?
Chinoitika panyaya dzenyika dziri muregion medu ndechekuti vane chirwirangwe chiya chekuti kana munhu ango kana mumwe wavo abudirira mune zvaaita kunyika yake, ngatingomutsigirai, hatichatarisa zvakawanda. Ndozvavari kuita. Asi takazviona zvezvichiitika even pana President Mugabe pavaitonga, vaingotsigira zviripo izvozvo. Vane mutemo wekuti aripo iyeyo teedza zviri kudiwa ipapo, ndo mutemo unenge uripo. Saka munhu kuti uoneko uchipikisana nezviri kuitika watove muvengi, ndozvinhu zvakaipa, haisi demokrasi kana zvakadaro.
Ko kana totarisa saridzo iyoyi nezvayava kuburisa iko zvino, chii chava kuitika, chii chatiri kuona chiri kuitika ichi?
Chava kuitika izvino ndechekuti taakutotyawo kuti kana yanga iri democratic vanhu vakahwina, handione paine chikonzero chekuzonotsvaga kuti koninga anga ari kupi, ninga aitei. Kana vanhu vakahwina vanofanira kungohwina vopinda murunyararo. Zvekuzotsvagana nevamwe vanhu kuti kwewanga uri kupi, wanga uchitsigira chii, wazodii, hazisi zvinhu zvakanaka. Kana vanhu vahwina ngavahwine vozvipembedza voenda mberi nepurogiramu yavo. Pane kudzokera shure munotsvaga kuti munhu anga achifungei, anga achitaura chii, azodii, haisi demokrasi iyeyo. Ipicture yakaipa kunyika dzekunze. Of course hatisi kuda kufadza nyika dzekunze, asi kuti tiri pano kuda kuita zvinoda vanhu vemunyika medu. Hatifaniri kushungurudza vanhu nekuvanetsa isi tahwina.
Imwe muru yepamutoko haisisika kugara mushure mokupisirwa dzimba nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaDavid Shamanga, avo vaiva vakamirira MDC Alliance panzvimbo yaivhoterwa kuno kuward 17 kwamutoko, havasisina chekubata mushure mekunge vapisirwa dzimba dzavo mbiri usiku hwemuvhuro nevavanoti inhengo dzeZANU-PF.
Especially ndaifamba ndichifamba ibva mukomana weZANU PF ibva andiona, ibva ati uchazoona chete nokuti unosapota chi MDC. Saka adaro inini handina kukwanisa kutaura naye, ndakabva ndangouya hangu kunoku. Ndauya kuno Romangwa nacho kumanheru ndakabva pano kuma 6 ndichienda kuchechi ndaenda kuchechi ndakazoviriwa kuma 12 kuchinzi ndaona papa chitsva dzimba asi pakati pomudzimba dzomunyinyina wenyika dzomukomonyo pano dzimba dzatsva ipapo saka ndakabva ndangoya kumanheru kuenda svika kuno ndakaona dzimba dzese dzatsva ndaona dzimba dzatsva ndakazomhanya pamunyinyina munyinyina vhata ndatombosvika saka ndasvika ndaona kitchen denga ratodona bedroom yanga yatopfuta nodhora chovese ndabva ndashaya kuti ndingaite sei saka inini ndakazoenda kumapurisa mangwana acho ndaenda kumapurisa ndakamhangara nyaya wakati ufungidzira ndikati ndiri kufungidzira kaini mhemberi nekuti ano mashoko yaakanditaurira kuti uchazviona nekuti unosapota MDC saka kaini mhemberi nafobis karonga nekuti wakambopisa dzimba dzangu 2018-13 saka ndiwaniwo ndakafungidzira iwo
vachamanga vanoti ivo nevana vavo vashanu havasisina kwekuenda uye chokudya sezvo chikafu mbatya nemari zvakapisirwa mumba vati dzimba dzavo dzakapiswa vaenda kuchechi
ndandichidawo rubatsiro rwokuti ndikwanise kurarama nomhuri manyi manyi ndichipachikwanisikawo kuti kana ndikazoitawo kuti ndibatsirwe pakuti dzimba dzangu dzimire asi manyi manyi ndipoonawo rubatsiro rwokuti ndione kurarama nomhuri dzangu nozvokuti dzimba idzo dzigadzirewo dzimba dzangu ndiwakiwo
sabhuku wenzvimbo iyi uye vari nhengo yezanu PF vashadrack Chiwai Karonga vati havaziri zvakaitika uye vakurudzira vanhu vemunharaunda mavo kuti vagarisane zvakanaka zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi
kuti vagare zvakanaka nezvokuti runyararo rwakanaka pano kuramba zviita zvibinga mutini paukama iyeye akatowa uyu mukomana unonyinyina naiyeye amutoresa uyu amutoresa uyu mwana wababa munini mwana waba mukuru uyu mwana waba munini ureva kuti kuri kumhuri yemhuri yangu yese
mumwe mugari wemuward 17 kuno kumutoko east vaobis takawira vati kupiswa kwemusha wavachamanga kwave kuvafungisa zvakaitika muna 2008 apo vatsigiri vemdc vakapisirwa misha pamwe nekudamburwa maoko pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiri wenyika aka kave kechipiri vachamanga vachipisirwa dzimba mushure mekumbopisirwa zvakare muna 2008
izvi zvinotidzora kuma 2008 patakasava nemaincidensi ekurohwa kwakanyanya seni takawira obisi ndakarohwa about 25 cars ndikapedza 21 days solid days ndisingagona kugara so zvinotidzora ikoko asi tata akutarisira kuti maybe zvinhu zvakadai zvinofanira kunge zvaperawo asi this time hazvo zviri nani asi tinoona kuti vanogona kudzoka madzokero asi hatitarisiri kudaro tongoti dai mwari vapindira
mapurisa epamutoko ati nyaya iyi yakamhanharwa kwaari uye ari mubishi kuferefeta nyaya iyi vakati zvakawanda tinzwe kumapurisa ekuHarare hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Cheryl Charamba sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona
ndira
Ndinoda kukuyambudzidzai kuti chirongwa ichi chiri kuonekwa paFacebook pedu izvozvi zvatiri kutaura. Kana muchida kutarisa paFacebook ngoendai paVOA Shona muchaona chirongwa ichi chiri ipapo. Chimwe chandinoda zvekukuudzai ndechekuti mukatumirawo mameseji enyu kunoku tinokwanisa kumaverenga kuti vamwe vanzwe zvamunofungawo. Vachiratidza kugumbuka nemabatirwo akaitwa sarudzo uye nezvakabuda musarudzo iyi svondo rapera, mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti vafundisi nevakuru vakuru vemachechi vanofanira kutanga kutaura nevanhu nemapata anopikisa izvozvi kuti paumbwe bato rimwe chete rinopikisa kuti rizokwikwidza musarudzo dza 2023. Vachitando vaudza Studio 7 kuti mapata anopikisa anofanira kuya akadzidza chinhu chikuru pane zvakaitika musarudzo idzi, uye vanofanira kuona kuti vanhu chete ndivo vanokunda ZANU-PF kwete bato rimwe chete rinopikisa. Tabata Vachitando kuti tinzwisise pane pfungwa dzavo.
Kuona kwangu nokufunga kwangu ndinoona sokuti izvo vana veZimbabwe vanozongogara pasi, vamapata osa anopikisa anozongogara pasi onato kutanga kuronga iko zvino, nokuti chodikanwa apa ndechokuisa musoro pamwe. Rume rimwe harikombi churu. Chitodikanwa apa ndechokuti takatadza sema opposition kuti tiumbe grand coalition ngaichitangwa iko zvino takatarisa 2023. Tichitarisa tose togara pasi vamakireke, vashandi, vadzidzi, munhu wese, ndokuti tikwanise kubvisa vanhu ava. Chimwe chinodikanwa apa ndechokuti iko zvino opposition ngaindotanga kundoruka kubva pa polling station mastructures ayo. Yakabatana yese yobvako yondoronga muvillage. Kana yadaro inenge yakuziva kuti kwataa kuda kuenda nokuti.
Kana tikati zvese izvi zvakamboedzwa zvikatadza kushanda, sei muchifunga kuti rwende runo vanhu vangabvuma kuita bato rimwe chete?
Ndinofunga chakatadzisa apa ndechokuti icho vanhu vaida kuzvirova matundundu vachifunga kuti ini kana ndiri ndoga ndinokwanisa kuti ndikunguruse ibwe iri. Vari vachifunga zvokuti ini ndakura kwaiva kuda kuzvirova matundundu kusinei. Chinodikanwa apa ndopo kuzvinyiripisa, vanhu voona voronga gwara ravo. Chikuru chondofungidzira ndechokuti vemakereke ngavaize pamberi, vaite munamato, vabatanidze vana veZimbabwe ndokuti bude. Hazvidi kuti vemapato ezvematongerwo enyika ivo vanogara patebhu vachiti toda kuronga grand coalition, ngakutsvagwei vanhu vasinei nezvematongerwo enyika vari mukati memakereke, vevashandi, vevadzidzi, votungamirira kuumba grand coalition iyi inoita kuti munhu wese iko zvino pachine nguva tiinde takafara. Ndofunga kuti zvinogona kutibatsira kuti tigadzire chinhu chedu chimwe chete, toumba imwe imba yedu imwe chete, nokuti zano rimwe handifungi kuti rinobatsira. Chandinoona ndechokuti icho vanhu vakaita musoro pamwe vanoumba chinhu chinogona kubudirira.
Makambotaura here nevamachechi kuti vabatsire nenyaya iyi?
Hatingati ini chingava chinhu chitsva, nokuti ndinorangira kuti kune vamwe mapato avafundisi vakatomboda kuzvironga asi ndoona sokuti vakazvinonokera. Kuda kuzotsvaga Colgate yokuti ukweshe mazino iwo atopera kare mukama musina mazara mavende, hazvichabatsiri. Nguva yakanga yapera ngavachitanga iko zvino kubva mangwana vachitanga kuronga gwaro ravo, vachitanga kuronga kuti tofamba sei ndokuti zvinhu zvibude, kwete kuzotatarisana nesarudzo votanga kuti chiuyai pano tizogadzisa. Hazvina zvinobatsira.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani yakatangwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yeDiaspora Infrastructure Development Group, DIDG, inoti mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe haisi kuzotadzisa chirongwa charo chekusimudzira nyika.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemari mukambani iyi vaWashington Mashanda vati kambani yavo ine zvirongwa zvinosvika 30 zvekusimudzira zvivakwa nekuunza mari muZimbabwe. VaMashanda vati zvirongwa izvi zvichaitwa mumakore 25 anotevera nekambani yavo yakabatana nekambani yemusouth Africa yeTransnet. Vati chinangwa chekuita izvi ndechekuunza mabasa munyika.
Isusu pfungwa dzedu hakati dzachinja, titori tikutononokerwa kuti tinge tichikwanisa kuenderera mberi nebasa ratikatiti tinokwanisa kuita. Saka isusu semainvestor, investment yedu haisi kuzomiswa nekunzi zvinhu zvaita se, but tine wimbowo yekuti situation yacho haizodeterioratawo kusvikira paipa kuzoti vanhu vemari vazoti maredikazendokoenda se pamwe haizodzoka. Saka ipapo ndo panenge pane balance kuti munhu wese ane basawo rekuti vange vachikwanisa kuita. Mapoliticians edu anofanira kugadzirisawo kuti zvinhu zvienderere mberi, kuti business rikwanise kunge richiuyawo bozo nengo chido kuti mitemo yachenge iripo inozokusupporta nekukuprotecta. Takati tiri vanhu veinfrastructure, okay. And the focus yetu is on infrastructure. Tava infrastructure tikutaura kune zvemvura, kune zvesanitation, kune zveenergy and all those my infrastructure tinenge tine mafocus. Asi kuti tizonazokwanisa kuti tinopinza iwo mamwacho mune muchido kuti munge muchiclosawo zvimwe zviripo. Saka pane mamwe maprojects atiriuta then isusu wasanenge sedjdg tine mamwe maprojects atiriutoitawo anenge achikwanisa kusupporta both zverail nemamwe mainfrastructure projects anenge achizoenderera mberi. Nokuti problem yatinyanyoona ndeyekuti kazhinji tinenge tichikatasa kumaprojects ava totanga kuchema kuti kune nhamo yeforex, kune nhamo yekati yekati. Isi tichida kuti tizvikwanise kunge tichisupporta as much of our projects nemalocal activities anenge achiitika, kuitira kuti pamunenge muchizoti muda kuimporta michaga mari yekunze inenge iri for those zvinhu zvatingakwanise kuwana muno munyika.
Vaenderera mberi vachiti pari zvino chirongwa cheDIDG ndechekusimudzira kambani yeNational Railways of Zimbabwe icho chichashandisa mari inosvika mamiriyoni mazana mana emadhora.
Progress yedu paNRZ project iri kuenderera mberi. Tasvika point yekuti tiri kugadzisa maagreements, zvibvumirano zvinoita kuti tinge tichikwanisa kuti tizopuwa mumwe yekuti tichitanga kuti tiite zvinhu on the ground and mabasa ataita. I think tichitanga vanhu vakatanga kuona interim solution yatikaita pachiuya zvimwe zvitima zvekuti zvitanozobatsira NRZ kuti ikwanise kunge ichiita ichimuvha mamwe magoods ari on the ground at the moment. Then tabva ipapo tichatanga kuzoita tapedza maagreements edu tichazenge takutanga manje kuti tichipinda tichinatsogadzirisa kuti tichitanga kugadzirisa basa ratinofanira kunge tichiita. And then mari dzinenge dzichidiwa dzichipinda and tichigadzisa organization kambani nyowani inenge ichizorana marailway operations for the 25 years dzedu kuti dzikwane.
Vati pachirongwa ichi hapana vanhu vachazorasikirwa nemabasa. Vatiwo kune makambani ekunze akawanda anoda kutanga makambani matsva achaunza mari nemabasa munyika.
Basa anenge ariko railway yakagara inoproducer maskills zvekuti mukaenda ivo dzimwe nyika right now mutoona kune vanhu vanoti ndakatrenda paNRZ. Saka isusu vimbiso yedu ndeyekuti tinoda kuti tinofanira kunge tichikwanisa kutora vatinokwanisa kunge tichipinza mukambani nyowani inenge based on my requirements ekambani kuti iite se inge ichikwanisa kuzooperata ichikwanisa kuita zvainofanira kunge zvachiitwa. Vanhu vane railway mukabvunza vanhu vanotarisa kuti railway ine zvainofanira kunge ichiita. Saka kuti zvese zvozviitwe tinenge tichida inoda vanhu and inoda maskills and then pazoitawo maprogramu achazenge achienda kuti pane vanhu varipo nhasi but for 25 years pachange pachidiwo vanhu vanenge vachiita se vachipindawo mukambani imomo. Saka maprograma anenge achiranwa whether it's mazvemaapprenticeship kana kuti matraining programs anenge achiita come through zvese izvo zvinenge zvichizoitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kupinda mumabasa. Tichitsvaga vanhu tichitanga tatarisawo kuti varimo vacho murewei nekuti ndo vane unyanzvi wacho unenge uchidiwa. Then kana tichizotsvagawo vamwe vatinenge tashaya vasimo murewei mamwe mabasa anenge achidawo vamwe totarisawo futi imo kana muZimbabwe mese imomo kuti pane vamwe vamwe vanenge vachikwanisa kupamba mawo maengineer anenge achidiwo vanokwanisa kuita setinenge tichiedza kuti tivatore tichizotarisawo futi even nebroader diaspora yedu yemazimbabweans because kutori nevamwe vanototi right inini ndito ready kuti ndidzoke ndinokwanisa kuita ndiane unyanzvi wangu wandawana ndiri kwandiri kushandira iko tee ndichizotorwa izvo zvine zvitiro kuti marequirements atinoda emaexpatriate anofanira kunge ari mashoma vaya vanozobva kunze vachiuyawo vanenge vano unyanzvi wouvomo hwatisina kana kuti unyanzvi wekutizvo hamusi kuunidha kwenguva yakareba unongodawo zvekana zvekuconsulta kuti tikwanise kunge tichibuildawo malocal skills ndo patinenge tichizotorwa kubva kune vamwe vachiuyawo but neplan yekuti vanofanira kuita skills transfer.
DIDG iri kutungamirwa nevaimbo vevadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vakabatana nekambani yeTransnet yemuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Ya suka nguva yekuti tipotarisa zvatiri kuona paFacebook nevamwe vanoti fonera. Muri parunare muripo here?
Hongu ndiripo.
Makadini zvenyu?
Ndiripo hangu makadiwo.
Tiudzewo zvakamira sei zvinhu?
Ya, izvozvi kuno kunyanga kune dambudziko revanhu vakanga vakamira semaagents akamirira musangano weMDC Alliance. Vazhinji wacho vari kushungurudzwa nevanhu vari kufungidzirwa kunzi mavanhu vechiuto sekuti vakatotiza misha yavo. Vazhinji wacho vakatoenda kunonzi kunyamutombwe kunova nzvimbo iri kuMozambique iri mhiri kwaGaerezi. Vanhu ava vari kushungurudzwa nekuda kwekuti vakanga vari maagents aimirira musangano weMDC Alliance.
Saka pane vamborohwa here?
Pari zvino hatina maripoti atati tagamuchira evanhu vakarohwa asi ndinouimbisa kuti kune vanhu vakatoyambuka kuenda kuMozambique vachitiza misha yavo nekuda kwekushungurudzwa kuti vakanga vakamira vachimirira musangano weMDC Alliance semaagents.
Izvi zvinozikamwa here nemapurisa?
Izvi hatisati vakuziva kuti mapurisa vari kuzviziva here asi chinhu chandinouimbisa ndechekuti vazhinji vavo vakatoyambuka kuenda kuMozambique because vanhu vakamboshungurudzwa muna 2008 ende vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa nanhasi hapana zvakaitwa nemapurisa kumhangara kwavakaita nyaya dzavo. Saka vanhu vanototya zvakare kuenda kumapurisa because vachine mufungo iwoyo wekuti mapurisa achangobata nyaya yavo semabatiro avakaita nyaya dzavo vakambomhangara muna 2008 zvisina kana kumbobatsirwa.
Sa mati izvi zviri kuitika papi chaipo chaipo mudunhu ripi?
Izvo zviri kuitika kuno kunyanga North kuward 3 kwakazozo kuward 1 neward 4 neward 2 Avila.
Aiwa tinotenda chaizvo nemashoko amatipa. Ndinofunga vatereri vedu vari kuzvinzwawo uyezve nyangwe nevakuru vakuru vanochengetedza nyika ndinoimba kuti vari kuzvinzwa. Tinotenda chaizvo.
Aiwa tinokutenda isikuru.
Tombotarisa mamwe mameseji abva kuvanhu ari kuti zvanzi uyu anonzi Elias Basopo anoti musavhenganisa zvamabhizinisi zvepolitics nezvechechi nekuti Mwari unokurangai. Pandiona sekuti vaBasopo vanoreva zvanga zvitaurwa navachitando kuti vanokumbira vakuru vemadzichechi kuti dene vabatsira kuunza vanhu pamwe chete kuti vaumbe bato rimwe chete rinokwikwidza makore ari kuuya. Reni Kativu anoti runyararo munyika ndirwo rwatiri kuda kwete kuurayana tega isu vakuru vakazvigarira. Ya ndo chichemo chakativu. Frank ari kuti I'm watching from South Africa. Tinotenda kuti munotorawo nguva yekumbotaura nesu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosaina mutemo weZidera. Hurumende yeZambia yaramba kupa upoteri kuna vatendai biti nevamwe vashanu vari kufamba navo. zimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kushora hurumende yeZambia dzichiti haisi kutevedzera mutemo yeupoteri unoshandiswa nenyika dzepasi pose. Ini ndini tanonoka wande ndokusiyai nomufaro.